Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 23 mbudzi 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika vachivhurawo dare reparamende yechipfumbamwe. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kudzorerwa mujeri kwevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma panguva iyo munhu akauraya gamba reSouth Africa vaChris Hani achisunungurwa hazviratidziki zvakanaka. Saudi Arabia yakashura mare nezuro nekurova kwayakaita Argentina kuFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address kana kuti SONA vari kubva vavhurawo dare reparamende kechipfumbamwe kana kuti 9th session of parliament. Vamunangagwa vachataura pamberi pematare anoti reHouse of Assembly neSenate kuMount Hampden kwakavakwa dare reparamende itsva. Kwakavakwa dare reparamende itsva nehurumende yeChina. Kunyangwe pange pamboita mashoko ekuti vamunangagwa vachataura mushure mokupiwa kweZimbabwe dare iri zviri pamutemo, bazi rezvokuburitswa kwemashoko razojekesa kuti nyaya yokupiwa kwehurumende dare iri zviri pamutemo neChina ichaitwa mukutanga kwegore rinouya. Vamunangagwa variwo kutarisirwa kutaura nezva kwanisa kuitwa nehurumende yavo uye zvavari kukundikana kuita vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi vakatemera zvirango izvi vakaita seAmerica neBritain vanoti zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe muhurumende yavo chete kwete nyika, sezvo vachivapomera mhosva yokutonga nedemo. Mukuzeya nyaya yeparamende iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Zviri kuitika netati ndezvekuti president vachauya vovhura 50th parliament of the 9th parliament yatinotiyo muchirungu SONA, State of the Nation Address. So president vafunga kuzvitira kunew parliament haisati yavhurwa zviri pamutemo, asi tangoita inonzi muchirungu trial run yekuti tiite feeling yekuti chinhu chedu chakamira sei. Saka ndo zviri kusvika president vachivhura 50th session ye9th parliament. Musure China tozogara futi minista mutiriniye vachitarura bhajeti ravo homwe nyika. Tapedza izvozvo todzokera kuparlamendi yedu yakudhara tozopuhwa zviri pamutemo gore rinouya. Iye zvinoizvi tinyambeti muchirungu yatiri kuita svondo rine mazuva maviri aya inonzi trial run, kuti isu government neparlament tingondwa manyukunyuku nechinhu chedu chatakagadzirirwa neshamwari dziri maChina.
Taonawo munyori wedare reparamende kana kuti clerk of parliament vachiti hakusi kubvumidzwa veruzhinji vanenge vasina kukokwa. Nechikonzero chei pamusangano wakakosha kudaro unenge uchitaurwa nemutungamiri wenyika?
Inyaya yekuti apa parlamendi tichazoivhura zviri pamutemo zvandataura gore rinouya. Saka hakuti vanhu vazhinji chimwe chinhu kandechekuti hatisati tichiri mucovid kaizvozvi kuchine covid, saka vanhu vakawanda havadini plus haisi official opening new building the parliament is head of the nation address in which one chronica. Yavata regainita kuchini chedu chiwaka chedu chache taka puwa nishamari kedu kuti chione kuti chaka chino ti kuti chidi mchurungu kuti just to get a feel of what the new parliament will offer.
Ko vamwe vari kuti avawirirane nepfungwa yekuti chivakwa chakadai chakakosha zvakadai chinge chivakwa nenyika ingava China chero nyika yekunze zvayo vachiti ndo zvaifanira kuitwa nehurumende.
Ndiri kupenga aka tine vanhu vedu vanopenga muno munyika vasingadi kuona nyika ichibudirira vanofungidzira kuti nyika inofanira kutongobudirira kana vari varungu chete vekuesta. Ndizvo vanoda pane vamwe vedu vanoti hapana chinofamba chisina varungu. Yavaposa gomo rese zvino yaparliament ende yachinhu chakanaka zvikuru ndofunga ndiyo kana tisikakanganisi ndo parliament hombe muno muafrica iyoyi munyika dzemuafrica muno chivakwa chakanaka zvisingaiti. Saka kuona munhu asingapariri ichochi ari muzimbabweni achishora zvakadai munhu iyeye anenge achioya akamuroi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadero imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane mutsauko mukuru pakati pehusahwira hwevanhu nehusahwira pakati penyika. Vachiti muzinda weparamende waifanirwa kudai wakavakwa neZimbabwe kwete neimwe nyika. Muzvinafundo Masocha vanoti chinonetsa apa ndechokuti usahwira neChina hune mubayiro mukuru. Naizvozvo vanhu vanofanirwa kuudzwa kuti Zimbabwe ichapa China chii mukuvaka kwayakaita muzinda weparamende uyu.
Uyo muzinda mukuru zvikuru wesimba reZimbabwe richibva muhurumende nokuti ndiyo kweinenge yava kutonga iri kunew hamden iko kumount hamden ikokoko. Asi kuti tinoziva hedu kuti kwavanga vari paramendi yanga iri muHarare yanga iri doko yakavakwa makare kare zvekare yairendewa paramendi iyoyo. Chinangwa chedu savanhu vezimbabwe chaiva chokuti Zimbabwe ichibva muutapwa hwokushandisa zvavamwe yovaka paramende yoga. Asi tinohwa kuti paramende iyi nokunaka kwayo yakapuwa sechipo nachinese nehurumende yekuchina. Mazivire edu isu vanoongorora nezvepari nezvekudyidzana kwenyika hapana chamahara chinopuwa imwe nyika. Izvi zvino zvinofanira kuratidza kwatiri kuZimbabwe isu kumaZimbabweni kuti chipo chatapuwa ichi hachisi chipo izinda kupa zinda kutorera. Pane chimwe chiri kutorwa nechina muchazoona kuti iko kune paramende ikoko kuchange kwazara mabhizinesi echina kuti tizoziva kuti vatenga here lendi iyoyo mastendi iwayo hapana uchaziva.
Chishuviro chenyu ndechipi panyaya iyi?
Chishuviro chedu sevanhu vomuZimbabwe chachiri chokuti hurumende dai yatibudira pachena kuti chipo ichi tinochitiva nenzira yakati nokuti muupenyu hakuna chamahara. China haingaiti mashura nezviratidzo zvekuvaka imba huri iyoyo pasina chainowana. Yatanga kuzviita kupi? Tinoziva isu kuti mapolisi echina urongwa hwayo kana inonyanyo kuenda kunyika dzavarombo yondovakumbira kuvakira nyika idzodzo zvimwe nyika zvaisingakwanisi kuzvivakira. Ichizoti kana takuvakirai zvakati imi muchazotipa zvakati. Izvozvo zvacho zvichazopuwa China izvozvo ndo zvatiri kuvanzirwa nehurumende. Asi katinoziva kuti zvichapuwa China chikamu chedu isu maZimbabwe kochinogovanzirwei.
Saka chamunotya apa ndechokuti hamusi kuziva kuti China ivake muzinda weparamende uyu yakapiwa chii? Ndo panokutya kwenyu here ipapo profesa?
Ndo panokuvhunduka ipapo nokuti kaso kutaura kwandaita pakutanga ndokokuti muzinda uyu ndiro simba rehurumende yeZimbabwe, ndiro simba rezvizvarwa zveZimbabwe. Zvino kana takupiwa imba neimwe nyika zvinoreva kuti taakutoita sokuti taakutengesa simba iroro kuChina, taakutengesa nyika kuchaina ya kutipa muzinda ukuzichonga kuzichonga eroku kana kutikuwa kuzichonga asichini chitore kwa nyika ni China nukuti pale zichapuwa China hapa chachicha zo garantiri pachikore tichocho kwa makore haka wanda kana kutacho pedza kuri pachikore tichocho kwa istuwa simbare duma Zimbabwe ripati kana chaka kuzo indira naze siroji zero pana chaka duwa kutistu kreti Zimbabwe isha zenge ishiwa mbiuzwa na mafrenji andi kwa ere kuma kuno baswe simba rama Zimbabwe niko kuno kutika ndio kwa kapasitaro kuti Zimbabwe raa kupinda zivamo wachingwa hotu kwa zipo izozo kuo zipo zaabu zombo kurundira eke zino sei zipo izozo vachiwane kungo pachete gati ya orene choko wanda hapana chiri kungo ya mahara paru kutuwa itaso kuti tiri kutengesa nyika apo na apo tiguona maitira hacho ya paramedi tiri wakuti ma MP paru kongre ya tiri kungo nzima ngwana kuni ya ituwa zakati president wale nguwa hiriko vachi vura paramedi atina onge chambo inda kuno kumikizwa hapo sabani wano wano miririra vano sabani wane simba muzimbabwe saka tuwa ziru kuwa nzwa izi kyo zino tivundusa isu jizangwa ze zimbabwe
Si Professor Masocha, pane chakapa here kuti madzisa wira abatsirani.
Kana taa kuinda kunyaya dzenyika iyi ngatipatarire usahwira hwavanhu nousahwira hwenyika usahwira hwenyika hakuna kuita sohwavanhu kukuti isu usahwira hunokunda ukama aiwa usahwira hwenyika hunotisungamira dzakondo zvatiri kutoona ike zvino izvi kuti hatikwanisi kutuburuka kunyika yerussia nokuti yakatisungamira dzakondo nokutibetsera kwavakaita nguva yehondo panenge pane zvibvumirano zvinenge zvichinyoreranwa pasi kuti imi muchazotipa chakati nokusingaperi saka usahwira hwenyika hwakanaka kana tichibundirana pachena
avo vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 Matare edzimosva akasiyana muSouth Africa akapa mitongo yakasiya vanhu vazhinji vachikatyamadzwa zvikuru. Rimwe dare rakatonga kuti gurukota reSouth Africa rinoona nezvemitemo vaRonald Lamola vakatadza mukuramba kwavo kuti murume akauraya gamba rerusunungugo rweSouth Africa vaChris Hani Janus Owalus asunungurwe kana kuti apiwe parole. Mukuru wemajaji muSouth Africa vaRaymond Zondo vanoti zvakaitwa navaLamola hazvina kufanira vachiti Valus anofanirwa kusunungurwa. Valus uyo akatamira kuSouth Africa achibva kuPoland akauraya vaChris Hani mugore ra1993. Ukuo rimwe zvedare redzimhosva muSouth Africa rakatongavo kuti kubudiswa mujeri kwevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma hakusi pamutemo, naizvozvo vaZuma vanofanirwa kudzorerwa mujeri. VaZuma vakabvumidzwa kunopedzisa mutongo wavo vari kumba kwavo vachinzi vange vari murwere. Vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti kubudiswa mujeri kwemunhu akauraya gamba reSouth Africa ukuo vaimbova mutungamiri weSouth Africa achivharirwa hazviratidzi zvakanaka mumaziso evanhu vachiti nyaya mbiri idzi dzichashatirisa zvizvarwa zveSouth Africa zvizhinji.
Nyaya iyi ndofunga haizogamuchirwa nevana veSouth Africa because Chris Hani was a towering being mucommunity in South Africa semunhu akarwira rusununguko rwenyika and nzira yaakaurayiwa nayo naWalus yanga iri nzira yakaipa stereki and yakarwadzisa vanhu vakawanda so kuti azopuwa parole after ambosentenswa to death. And then I remember kuti paya South Africa paya yaka abolisha the death penalty automatically sentence yake yakava yakomutwa to life sentence saka problem iripo ndekuti once sentence yake yaka commute to life according to mutemo wenyika unenge wane mvumo yeku apply for parole after ukaseva at least a quarter of sentence yako. So munhu yaka seva o makore akati wandei ndofunga ane 30 years ari mukati. Saka anga eligible for parole. So you can see kuti kana uchitedzera zviri pamutemo ya mutemo unobvumidza kuti apply not kuti achapuwa parole kunenge kuchiri kune maconditions kuti uchapuwa here parole, but in this case anga amborambidzwa necourt yanga iri court yanga iri lower, but the Supreme Court of Appeals ndiyo yadzoti haaiwa reasoning yakapuwa neimwe court yakumurambidza parole yanga iri irrational, so vakabva vamuridza. But I don't think kuti vanhu South Africa vachazvifarira izvozvo.
Yeah, mataura kuti nyaya iyi haigoni kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zvemusouth Africa. Munofunga kuti murume uyu angakwanisa kuramba achigara musouth Africa here kunyange akabudiswa mujeri?
Iyo ndeimwewo nyaya, because munhu uyu is originally munhu wekupoland akamigrata to South Africa ndobva awana citizenship I believe muna 1986 ikoko ndopa akapuwa citizenship yake. After auraya Chris Hani, I understand citizenship yake yakarevokwa, saka haasisiri citizen yesouth Africa. So kana pakadaro mutemo usually that means kuti munhu anenge akuonekwa seforeigner munyika yekusouth Africa. So there are two options panapa yaingaitiwe negovernment hurumende yesouth Africa. One ndeyekuti vamudipote the moment chi achibuda mujere odzoserwa kupoland. Or secondly vanogona kuti varegularize stay yake. It's possible, but because of my political tension nekuona kwangu achaitika, because handifungi kuti naiye anga file safe muSouth Africa nezvaakaita. So maybe the best option ndiyo yekuti vamudipote adzoserwe kupoland.
Pane imwe zvenyaya vamoyo inotaura pamusoro pa vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma, dare redzimosva richiti zvanzi vaZuma vakabudiswa mujeri zvisiri pamutemo, vanofanira kudzorerwa mujeri. Munofungei apa vamoyo?
Yeah, inini stance yangu has always been kuti no one is above the law. VaZuma vakapomerwa mhosva yekuramba kukooperata necommission yainvestigator nyaya yake yecorruption. Ndobva apuwa sentence ye 15 months kuti aseve mujeri. Akagarako for only 2 months akareleasewa, and kureleasewa kwacho kuri questionable because parole board yanga yaramba application yake kuti abude on medical parole. But commissioner wejeri racho ikoko wecorrectional services ndiye akazovuma kuti arelease on parole. So kana ikoti yakuti munhu paakaningirikirwa Supreme Court iri kuti hai pawakabuda paya zvanga zvisiri pamutemo. So kana takuitarisisa from side remutemo, tinoona kuti well if no one is above the law, then kana akabuda zvisiri pamutemo anofanira kudzokera. But again nyaya Zuma ipolitical futi, and zvinonetsa zvacho ndezvekuti nyaya idzi tudza mataura nadzo coincidence yacho yakaipa, because on one hand pane munhu akauraya hero yenyika Chris Hani ari kubudiswa, on the other hand munhu aiva president zvekuti ngadzokere kujere. And also mufanira kutarisa age yake Zuma, munhu mukuru ane 80 years. So inini I think kuti even though tichivhuma kuti no one is above the law, nyaya ya Zuma ine case yacho ye contempt of court so I think inini for the sake of the country and peace mambana mumuregerera zvigarira akachembera zvake mudaro yevaridzi.
Avo vangavari muongororwe nau vaden moyo vari parunare ku Virginia ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mutevedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichadzika mitemo yakaoma ichipa mitongo yakaomarara zvikuru kuvanhu vanobata vana chibharo. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevana vane makore mapfumbamwe vaine pamuviri. NewZimbabwe.com rinoti chikwata chechirikadzi chinozviti Widows for ED chinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzinge basa mutungamiri kana kuti provincial coordinator vatafadzwa muguti avo vanoti havana mukanwa uye vakavabvisa panzvimbo dzavo dzokutengesera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma Hwande, navamwe munobata nawo basi makadini ndinokwanisa zvine Zimbabwe yose kwamuri matsimana chengetwai naShe tipinde muzoro ratatana naro zvakanaka. Ini yangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vavedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Baba vaMonzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvemaspokesman generari nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita tifambe nemi tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichanzwisisi pandangovanapo ndepekuti zvenyu purezidendi zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi motokari kuda nedzimba muri kubhadharirwa kuda nemagrosa muri kupiwa hatichazivi. Plus as long zani ichikutunga hura munawagwa muchangohora zuva nezuva ndokuona kwangu zvinoti zvenyu zvabhadhara. Saka ndoda kuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidzana mutauriro wenyu vavedu vawitness bureau kuti bato redu richazovei mangwana sezvo maakurambidza kuti rive nemakanzera vakondese maMP panova ndobva tichazova nemaseneta.
Tinoda kutaurawo pamusoro pemurume anonzi Mugwadi. Zvese zvamunobvunza ndozvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapresi vachiti mune maiko raidzi uyezve kodzo dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndozvavaiita vanhu vachipondwa mumaruwa mumaopozishoni achiurawa vachiti zvinhu zvese zviri raiti. Nanhasi ndozvamunoramba vachipindura. Asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti zanupf ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inomanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Tatenda zvavo.
Makadiko kustudio uko ndiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yo, ndiri kukosora. Yowe, vafarisai vamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu vecitizen ngatishinge. Ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatichaisa kugaro kwatigere tinorohwa kumba torohwa hatichazivi kwatinoinda wei.
Monzora, Monzora ngaasiye basa. Hapadisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu vezanu PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa. Uyo ngaamire, ngaamire, hapana zvaanoziva uyu. Akafanana nevanhu vaya vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeyeyi. Haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chaye ari kuona zvaari kuita Monzora ngaabuda apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvokudya mari agera achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi Monzora zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Chimbenda kumtambo iyo nabvu Brian pane mtambo inabvu wakati wa nezuro uri kukonzera mutauro wakawanda chii chaungatitaurira
ya mutambo uri kukonzera mutauro mutambo wanga uri pakati peArgentina neSaudi Arabia. Saudi Arabia yakwanisa kukunda Argentina anga ari mafavorites kuwina the tournament. Inovazve timu inotambirwa neshasho yenhabvu Messi. Saka vanhu vazhinji vari kuti how come Saudi Arabia yakunda Argentina? But kukoka kwangu sezvandakambotaura paita kudhara kuti mazuva anaya hapasisina nyika hombe kukunda imwe in terms of nhabvu. Maplayers aya are exposed to play professional soccer on an international level kunyika zvano kachitambira kuEurope. Saka also Messi mukaona paafrica right now achikurei plus he needs support. Saka mukaona strategy ya employee nemutungamiri weSaudi Arabia yekuti Messi akwanise kumakwa out of the game zvabatsira. And ndine hope yekuti Argentina ichakwanisa kuwina the two remaining games. But at the same time ndinotya kuti vamwe makosha anokwanisa abata atokopera how the Messi out of the game vanokwanisa kuimploy at the same technique or tactics against Argentina zvekuti ndinokwanisa kuenda kumba nekushambidza.
Tingati zvakaitika nezviro izvi zvakaitwa neSaudi Arabia ndo matambiro avo chaivo here? Tingatarisira kuti ndo zvavacharamba vachiita here mumakwikwi aya kana kuti chachishungurao mutambo iyoyo chete mangwana zvinogona kuchinja?
Saka zvinoitika ndechekuti mumatournaments akaita ngevana World Cup matournaments are not decidable with only one game. Saka mukaona matambira aita timu inogotamba ichishandisa matactics in that particular game. Ikatamba rea game mangwana inokwanisa kuchinja game tactics. Saka apa ndikangoti macoaches ndo akashandisa their knowledge neminds to win. So it was a game that I had decided was a coaching. It was mainly on the coaching side. And also kipa weSaudi Arabia akwanisa kusevha anga ari magogora anga akawanda. Saka zvakabatsira. Saka it's a matter of ndiani anga ari off what day ndiani anga ari on. Saka ava games zekuti kana richitambwa anything can happen because there is a league. It's just one game. It's a game that is decided on a daily basis.
Tiri kuona kuti mangwana kune mitambo zvikuru sei wandikuona ndiwe Croatia ichitamba neMorocco kwozouyavo Germany ichitamba neJapan. Chii chauri kuona pa Msekiwa?
Right, pa Morocco neCroatia ndikuona Croatia ichihwina. Why ndichitina hwina? Because inongori itimu iri experienced kudarika Morocco. Morocco inogona futi itimu yekuafrica inogona but ndikuona vachidyiwa nenyaya yengoti vanokwanisa kudyiwa nenyaya experience. And also Croatia ine mutambi anonzi Modric ndokuka vazhinji vanomuziva anotambira Real Madrid.
Ndiri muWashington DC ndiri Tanonoka Wande ndichikusiyai mwina Chris Gande.